Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekoronavhairasi hunokonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Tikatarisa chinhu chekutanga ndechekuti nyika payakati zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, UK, Mozambique neBotswana nedzimwewo vakasununguka kuti vadzoke kumusha. Vazhinji ava vari kubva kunyika dzatingati mahotspots, nyika dziya dzine makeses akawanda. Saka ndiro ratingati dambudziko rekutanga iroro, rekuda kwekuti makeses mazhinji atinawo makeses ari kubva kune dzimwe nyika.
Asi panganzi paita dambudziko here ipapa varusiki?
Izvi zvizvarwa zveZimbabwe ka hatingavadzivise kuti musadzoke kumusha. Touya chepiri ndechekuti iye zvinezvi taona hurumende yanga yatiwedzerei uwandu hwevanhu vari kutestwa neuwandu hwevanhu vanoitwa iye yatinoti conduct tracing yekuzotevedzera kuti munhu uyu akafamba sei. Saka izvozvo uwandu hwevanhu vakawedzerwa vari kutestwa zvoitawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vari kuita positive huri kuti wandei.
Vamwe vari kuchema-chemawo nemamiriro akaita zvinhu kumabhodha uko. Munoonawo senyaya iyi?
Mabhodha edu pachirungu vanoti maporous border. Mabhodhas edu ane maburi anoita kuti vanhu veruzhinji kunyanya vari kubva kunyika dzakatipoteredza vakwanise kungopoya vachipinda kudzoka munyika. Izvo zvaakuita kuti yatingati local transmission iya, nekuda kwekuti dzimwe nguva munhu uyu atongodzoka abva angopfuurira kuenda kumusha kwake. Takona local transmission zvekare iri kuti wandei. Saka kumaporous borders ikoko kunofanirwa kugadziriswa, security yacho inofanirwa kuwedzerwa.
Ko munoonawo seiko kuri kuchengeterwa vanhu kumaquarantine centers uko?
Nekuda kwekuti dzimwe nguva vamwe vanhu vari muquarantine center magariro avo vakati manikidzei, dzimwe nguva vamwe vari kutora nguva yakareba vasati vatestwa vakangogara kumaquarantine centers ikoko. Izvo zvoita kuti vamwe vanhu vaakubatira chirwere ichi chekorona virus vari mumaquarantine centers imomo. Ndorimwe dambudziko zvekare. Totiwo zvekare senyika tine vamwe vatingati vanenge vari in transit vaya, vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuMalawi, vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuZambia, nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti makeses anga achiita sei achiwanda zvekare muno muZimbabwe.